Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 mbudzi 2023. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wenhengo yeTCCC Bishop Tafumane Masaya vakapangwa nemusi wemugoverera kumabhuku wakawanikwa mumapurazi eAkuchuras. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato vanopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazvirova dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi weimwe nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapangwa nemusi wemugovera
takatuma wakomana wedu wakanotsvaga munhu. Taona kuti mazuva awanda, maawazi awanda, umwe wedu mufundisi Masaya akapambwa asati adzoka. So taona zvakakodzera, ngatitumi vamwe waende kunotarisa kumapurazi kunova kwakambosiyiwa Jeff Carlos. Tikati mukuda chimwe mufundisi anonga wanga wakarohwa wakakuwara zvakanyanyisa. Saka idzai tinotsvaga kana pamwana wanga wasungirirwa pamuti kana anything zvekuti pamwe waradza kufamba semunhu anenge akuwadzwa. So mukuedza kutsvagurudza mudzimbo wamwe wedu wakaenda kunotsvaga mufundisi kwaChabwino pakazofonera wachinzwa kuti kune bhodhi yawanikwa kuparire Nyatwa. Ndokudzoka kwakabva kumapurazi wachinzwa kuparire Nyatwa wachisvika svika kuti bhodhi iri pano asi munhu ari umo state yaari haichanyatsi kuoneka asi aonekwa aine hembe dzemusangano weTCCC. So pakuzoedza kutarisa wakazoona bhutsu yange akapfeka jombo ndondo yakabva akapfeka jombo pamba neovhorosi. So hembe dzanga dzisipo semapurisa akuzonzoka kuRoadsview Police ndopawazoratidza hembe dzine mifananidzo yekumabhuku nemaziya kuti mabhuku tava taziva kuti munhu ndiye umwe anga ari pakati pedhibhozi yanga ine zita rangu tisheti imwe yanga akapfeka yanga iri yecandidate. Saka sacandidate ndaine matiza taipa paelection. So tava taziva kuti ndiye munhu. So munhu akakuwara, munhu akakuwadzwa, akatemwa temwa nemabhemba zvinoratidza kuti vanhu vanga vari redi to kill and vanhu vanga vafambira mishini iyoyo. So tiri kunzwa kubatikana semhuri yemabhuku, takabatikana semusha, vanhu vari shocked nekuti tingaurayirana here chichokwadi kuurayirana sarudzo dzemaby elections. So takabatikana semhuri yemabhuku tafara constituency, takabatikana semhusi yeTCCC, takabatikana sevagari vemabhuku tese.
Mapurisa pane zvakambotaura here pamusoro penyaya iyi? Uye impi hama dzomufi nderipi danho ravachatora pamusoro penyaya iyi?
Zviro pakaendwa kuchipatara nezviro pakaendwa nemwana womukomana mwana wamufundisi Masaya. So pakuedza kuongorora kuti ndii here, mapurisa akati tisati aneta tanza kuongorora kuti ndizvo here. So tichaenda kuchipatara nemhuri mai Masaya vanzi vauya adzimai vavo vatarisiwa kuti ndizvo here. So mukuedza kupfudziridza ndikufungidzira kuti mapurisa achaita yatoti forensic audit forensic vachitarisa kuti ndii here munhu iyeye vachitsvagurudzawo semaongororo avanoita. But tamirira kuti adzimai vavo wazoendewo kuchipatara wachinoona patiri kufungidzira kuti ndiwo mutumbi wedu wamufundisi.
Ko bato renyu reTCCC pane zvariri kuronga kuita here? Pane zvarambotaurawo here kuhama dzomufi nemwe vatsigiri vebato here?
Isu sebato tichamira nemhuri nekuti mufundisi aimira nemusangano. So tichatungamidza memhuri pamberi ndo inenge ichitipa maguidelines kuti tofamba sei. Asi isu semusangano tinofanira kunge tiri kuchema nekuti tsika yedu nguva dzose kuchema nevanochema So tichange tiri pandamo tichibata pamwe chete nemhuri asi mhuri ndiyo inenge ichitungamira rufu tichitevera mashure semusangano zvakare tichamirira an official apart position after all my investigations kuti chii chakazoitika munhu tanza kugutsikana zvakanaka kuti munhu ashaya uyu ndewedu semaonero ataita asi tichazomirira official statement from the party leadership
avo vanga vari vanomirira bato reTCC kumapfukuta fara musarudzo dzeby election vaFibion Munyaradzi kufa kutizwi vari Barnare kuHarare neStudio 7 Bishop Tafuma neMasaya vanofungidzwa kuti vakapambwa nevanhu vanofungidzwa kuti vasori pamwe chete nevatsigiri vebato rezanu PF zvichakadaro rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kubvutwa nekurawa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika kunofanirwa kumiswa vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti vanhu havafanirwi kushungurudzwa kana kupondwa pamusoro pezvisarudzo
vawandese sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoshushikana zvikuru tichinzwa nenhau yekuti vamasaya avo vakapambwa vari kunzi vawanikwa vakatoshaya zvinhu zvinotitambudza zvinhu zvinotigumbura chokwadi nyaya yakadai inyaya yatanga tisingatarisiri takagara tichitaura sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti by now tanga tichifunga kuti tava mupost election environment and normally mupost election environment tinodzokera watoti mumadefault settings tinodzokera paya patakajaira pekuti vanhu vanotanga kuverenga zvakare kuti paelections ipapapa achanga aripo in the next 5 years muna 2028 vanhu vomirira zvavo sarudzo vaino hope yomabatarudzo yangu bato richahwina uro zvichafamba sei asi for now vanhu vanenge vachiita zvoupenyu hwavo izvozvi hongu taakuona marecalls ayo ari kuitwa marecalls akonzera zvino kuti kuchinzi kuve neby election kana kwava neby election todzokera zvakare mumudu dziya dziya dzekuti totanga kuona political violence ichiitika
chii chamuri kuona apa vaMandinde
tiri kunetsa zvakare nyaya yatiri kuona mukuongorora kuri kubva kupera kwaita sarudzo dzedu dza2023 idzi August 23 hatina kupinda matinoti mupost election environment yekuti we then get back to the peaceful ways of doing things as Zimbabweans. So izvozvozvo zvinhu zviri kutitambudza tiri kuchaya kuti chii chiri kuita kuti tingoramba tiri in a perpetual state yekuti senyika ticharamba tiri munyaya yemaelections. Tanzwa zvakare kuti mao marikozi ari kuuya asi kana zvokonzeresa kuti vanhu vafe zvinhu zvinotitambudza.
Sekuona kwenyu mapurisa ari kuita basa ravo nenzira yakakwana here vaMandinde?
NGO Forum, we call upon the police to be professional for once. Chokwadi nyaya yekutsvondo rakapera takanzwa vachiti hatina kuwana reports. Izvozvi nhasi vaakubvuma nekuti kwava nomutumbi vamwe vanhu vangani vachafa mapurisa vachiramba vachiti hatisi kuziva nezvekupambuka kwevanhu. Chokwadi, we call upon the police to do what is right, to be professional in the manner in which they handle these cases dzamaabduction.
Pane masangano ekunze ari kubetsera here mudambudziko rakatarisana nenyika iri?
Certainly, we call upon also the regional and international community to call for peace in Zimbabwe. Izvi zviri kuramba zvichiitika asi ruzvi vaitarisirwa nevanhu vese asi ruzvi vatotarisira samasangano akazvimirira oga zvinhu zvinokuti we want peace in Zimbabwe and it's for everyone. No life is worth being lost nenyaya yematongerwo enyika.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari paRunhare kuHarare neStudio 7. Mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko muzanu PF vaFarai Marapira nezuro vakaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika muTCC uye rakamirira kukunda musarudzo dzemaby election vachiti mapurisa aripo uye anogona kutarisa munyaya iyi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kudzokera kuZimbabwe kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kunogona kukonzera matambudziko mazhinji kuhurumende sezvo pasina mabasa uye kutanga mabhizimisi munyika kwakaoma uye kune zvipinga mupinyi zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nguva nenguva. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti vanhu vakanga vambobuda muZimbabwe vanopfuura miriyoni rimwe chete vakadzoka kuZimbabwe mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino, vachiti vanhu ava vakadzoka kuzogara zvachose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chikuru chinofanirwa kutariswa ndechekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kuZimbabwe zviri kubva kupi, vachiti munyika hamuna mabasa uye kutanga mabhizimisi kune matambudziko ako anosanganisira kushayikwa kwemari yekunze, magetsi, huori nezvimwe.
Kuti tizvirove dundundu muZimbabwe sehurumende tichiti kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kuti zvikwanise kuuya muZimbabwe kuzogara zvichifoma mabhizimusi, tingava tinonyeperana. Zvekare ngatizive zvekare kuti chimwe chikonzero chaita kuti vokunze vawande pakudzoka kwavo muZimbabwe kupera kwemapepa okuSouth Africa, kana kuti tarisiro yekuti anopera yaigara ichitaurwa zvekare noruvengo rwanga rwavapo kuSouth Africa nezvizvarwa zveSouth Africa kuvanhu vokuZimbabwe kuchiindaikumba, ndo zvimwe zvakaita kuti vanhu vange vachidzokera muZimbabwe vachinoti kumusha kuri nani kusina mai hakuendwe. Saka ngatisatiso vakauya nokuda kwokuti hurumende yaiti uyai muzoita zvipi nezvipi, atisi kuvavona kuti vari papi vachiita zvipi zvacho zvataurwa. Zvekare gwaro iri rabudiswa neZimbabwe National Statistics Agency dai rataura kuti zvizvarwa izvi zvaidzoka zvichibva kupi kwacho, tinatsokuvona kuti handivo here vaiva vari kuSouth Africa kana kuti vava vari kuBotswana vava kuuya kuzovhota, tione kuti vakawandira vachibva kupi kwacho.
Sei musingazvioni zvakanaka, profesa? Munoita semusingavimbi nevanonzi vari kudzoka?
Ruzhinji rwezvizvarwa izvi zviri kudzoka kuZimbabwe vari kudzoka vachienda kungondogara vamwe kumusha. Tinova tinoziva vari kuenda kunogara kumusha, vamwe vari kungondogara maguta matiri kudai kunzwa kuti umbavhu hwati kurumbire nokuti havana zvokuita. Saka dai kuri kuti hurumende yatibudira pachena kuti vaya vari kudzoka vaya mabhizinesi akazofomewa akati akati, mabhizinesi akafomewa ivano vakava vari kunze atiunzira mabasa akadini, atiunzira mari dzakadini. Saka kuti tingotita zvirova dundundu tichiti isu vazodzoka nokuda kwokuti hurumende iri kuti ngavadzoke vazoparticipata muikonomi ita zvipi, ngavachitibudira pachena, tinatsokuona kuti kuvandudzwa kwaitwawo upfumi hweZimbabwe novaigara kunze kwacho ndokupi kwacho, kana kuti tirikutaura zviri mumhepo zvisina umbowo maoko edu kuti vadzoka vakazoita zvinomusoro zvokuvandudza upfumi hweZimbabwe. Hatisi kuona kuvandudzika kweupfumi hweZimbabwe kungatenge kwaita mukurumbira wokuti hurumende ingazvirova dundundu ichiti iyo zvirongwa zvayo zvokuti vanodzokai kumusha zvazobudirira.
Kwemakore mazhinji hurumende yanga ichitambira mari zhinji kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kudzoka kunonzi kuri kuita vanhu uku kuchakonzerei munyaya dzezvemari, profesa?
Kudzoka kworuzhinji rwokumusha kuchange kuchiafekta chaizvo mari dziya dzatainzwa nehurumende dzichinzi vanhu vari kunze vatumidzira mari dzakati dzakati. Ruzhinji rwese rwuri kunze urwu rwanzi rwazodzoka muZimbabwe, rwodarika irwo churu chavanhu chidzoka muZimbabwe. Vanhu ivavo ndo vamwe vacho vaitumidzira mari kuZimbabwe, hama dzavo mari ichipinda muupfumi hwenyika. Zvino kudzoka kwavo muZimbabwe ruzhinji rwacho rusina zvokuita zvichaita kuti mari iya yaitumidzirwa muZimbabwe kuvanhu inge ichiita shoma, upfumi hweZimbabwe huchinge huchiwedzera kuzokamina. Ngatizive isu kuti vanhu ivava chero vamwe vokunze vakava vavuya vachida kuita zvemabhizimusi, kuZimbabwe kune zvakawanda zviri kuitika zvinoita kuti mabhizimusi asabudirira. Chikurukuru chacho chatinoona isu magetsi ari kushayikwa. Kushayikwa kwamagetsi kunoita kuti kuita business yatinoti the cost of doing business iwedzere muZimbabwe ikure, zvinozoita kuti zvinozoita izvo kuti mitengo irambe ichiwedzera. Saka vatengi vanozoita vashoma. Maconditions ari kuZimbabwe parizvino asati anzi ati anaka kuti patinge tichiwana vanhu vokunze kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvinge zvichidzokera muZimbabwe kunotanga mabhizimisi anganzi anobudirira.
Kuti vanhu vagutsikane nezviri kutaurwa izvi, chii zvinofanirwa kuitwa nehurumende?
Kuti hurumende ikwanise kutipwisa isu vanoongorora nezveupfumi hwenyika, ngavangoburitsa mabhizimisi acho akafomewa, ngavangoburitsa mabasa acho akagadzirwa, vagoburitsa zvekare kuti upfumi hweZimbabwe hwabudirira nechikamu chipi chinoonekwavo nomunhu unenge ari kumusha. Nokuti ndopane mwoyo wangu ipopo pamunhu uri kumusha, kubudirira kwake murombo uyoyo ndo kunotiratidza kuti upfumi hwenyika huri kubudirira, kwete kubudirira kuvane mari vanazvo. Hazvina zvazvinoreva kuwandu kwavanhu vari munyika kana vane mari vachingoramba vachiita mari, vasina mari vachiwedzera kushayiwa mari.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mutauriri webazi reimmigration Amai Memory Mugwagwa vanoti zvirongwa zvehurumende zvokukwezva vashanyi pamwe nekurerutsa mitemo yokutanga mabhizimisi zviri kukonzera vanhu vazhinji, zvizvarwa nevamwe kuti vauye kuZimbabwe. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, sangano rinoona nezvekubudirira reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoyambira kuti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nehafu vakatarisana nenzara, pachizodiwa matani ezvekudya anoita zviuru gumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nemashanu kana kuti 18,915 tons pamwedzi. MuNewsday makare, chirongwa chekuisa magetsi mumaruwa chakatangwa mugore ra2002 chinonzi hachisi kufamba zvakanaka pamusoro pekushandiswa kwezvinhu zvisina kusimba zvinonzi zvinodonha makore mashoma zvabva kudzikwa. Sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ rinonzi riri kupindira muchirongwa chepfumvudza richiramba kuti vatsigiri vebato reCCC vapiwe zvikwanisiro zvekurimisa kuHurungwe West. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu veStudio 7, handizivi kuti hamudzidzi makaita semunoramba muchindobvunza Farai Marapira each and every time ene maanzazi aanokupai anoti invalid. Vakadzidziswa kunyepa vanhu vezana zvekuti chero mukamubvunza chaanenge aona Farai Marapira haabvumi, anongoti hatisati tanzwa vanhu bato redu bato risingaiti mhirizhonga, president vedu vakataura nema kuti pfu. But each and every time on Studio 7 munoramba muchibvunza kuti ndingai timbobvunza Farai Marapira and he gives you the same answer. Zviri nani kurega kuvabvunza vese nespokesperson wemapurisa muZimbabwe anoti hatina chatati tanzwa, asi vanhu vanenge vachirohwa indecad mark zvinorwadza izvozvo. Kwee nyaya yekuti vanhu veZimbabwe vanobva vanoenda kundoprotesta kundoratidzira nekuda kwehondo iri kuitika kuIsrael nePalestine. Ndosaka nyika dzemuAfrica dzine uropo humwe hunosiririsa. Mwari akati I will bless those who bless Israel, I will curse those who curse Israel. Taisai muone nyika dzese dziri kusapota Israel kupfuma kwadzakaita vana America vana Britain vana Germany. They know the biblical kuti hondo yekuIsrael nePalestine is biblical.
Uyo anonzi Farai Marapira, uyo Farai Marapira mutauri weZANU-PF, anotaura semunhu akatsvera mumba. Regai kutaura naye, hatozivi zvaanotaura. Anotaura kuti vanhu vanobika navo vanhu vachipambiwa, iye anga ari mwana wake ari kupambiwa, haasi kutaura achidaro. Dei zvaimbogona kuti rimwe zuva zviitiko zvakaita sai zviitike kwavari, vanhu vari kupambiwa vasina zvavatadza, vachingonyangariswa zvisina tsarukano. Farai Marapira, hapana chisingaperi. That must be known by you. Chimwe nechimwe chine nguva yazvo, zvichapera. Munoramba zvinhu zvamuri kuziva, zvamuri kuita zuva roga rega, muchitora vanhu muchinyangarisa vanhu. Ivo vanhu muri kunyangarisa nguva yega yega, munovaisepiko? Munovanyangarisira chii? Ko purpose yemaelections ndei? Regai kuita maelections kana musingadi kukondesta. Hamudi kukwidza, munangopinda nemabig door. Marapira, zvichapera zvauri kuitira vana veZimbabwe, zvichapera zvauri kuitira vana veZimbabwe.
Richava, we say, which woman here. Can I see Chopard with the woman of Nanga? See Chopard, the woman of woman of Nanga. Chopard may all call Kaipas to another. Chopard may all call Kaipas to another. Nay, which came up one case, which you tumbled them and passing time. Like you were the new and good one path. Magar Vira Nita, a Mokadimu Wamsor, Nanaku Nova Muranga old bitch. Ana mapumbo pamwe kapa kupa kana namba tsirao asi lasa no chema plan chovira kana kana chime chawa lasi no no kwane vanhu vano kwane kuti dai kuti dai yo kayedi ana kao tigare ni kadzi seta seta tina onyika kuti ava siki iwe lasi kuri kupa ku kanga tsakanga tsazvinhu zvese chava denga kuna mwari pasipane vadzi vanotunga kuchema kwa shinji mna mato mkuru kunewa zimu niwa kudinga chawa angu
mtambo cha uroze liba msurupe abduction kituwa lano kupambwa ane kubaiwa majiksin muridwe izu anonzi mnyaradze kajese kana uchizi nzwa iwe kajese regeza soru kuita iwe ndio une uri ona weto charingi mzimbabwe unoronga kutinasi EMP WCC ningende muno mutoche ende muno mpamba munyaradzika jese munyaradzika jese iveka jese nyara wana we Zimbabwe vanyare ausodikana hauna tsitsi neyo newo changofawo newo changofa nyango vakabaiwa majekiseni asinewe jekiseni rako rakakumirira uchangorwara ukangofa munyaradzika jese iwe munyaradzika jese tinyare
Mamukasi mamukasi ba studio 7 ZANU-PF vanoita katora nyika nehondo wende unoitora nyika nehondo zvakadero
chimuti chinoenda unachamisa ZANU-PF hakuna munhu anoita mukati menyika nyangwe tochanza violence nyangwe hondo tikada kugaya kudzorera izvezvi tikangogadzirira pangwe zvanzwa komana pinda musango izvi kuti dzangu kando apa totopinda musango izvi asi kumbomira kana karanga zvanzwa kuti dziri apa dzipinda musango kumbombana neZimbabwe
totopinda unombombana neZimbabwe Atimi so do solution imwe inomboitwa hangu pamberi ne triple C pasi ne ZANU-PF
ah nyaya yana nangagwa yana nangagwa irope unotobva kure chekucheko unotobva kure unotengerwa isi unoramba kucherera kuchienda kuchura vanhu kuchura vanhu pano mutora ataura kuti ande inoita hondo hondo ingagone kuti iitike kuti tibvise munangago asi chinoitika ndechekuti tinenge taakuurayana pachedu pache zvedu isusu nekuti kana tikadzi tinotina tiri kunze kwenyika patinodzoka zvaita kuti tiri kuyauzozera nevanengena vedu nevazukuru vedu nevakoma vedu nehanzvadzi dzedu nanaatiti nanaambuya varimo muzimbabwe imomo ndovanhu vatinenge tichinetsana navo tiri kudiwa ndechekudai tatsvaga zano titaurawo nedzimwe nyika kuti dzitibatsire kana kuine vakuru vetriposi vari kumberi kwatinotaurawo nedzimwe nyika kuti vatibatsirewo pamusoro pechikara chayo chagara mukati menyika yedu zizi zvairova rinogara muti tichitine nyanga asi rakazopedzisira rakazokurwa nenhengure wani saka dai tagona kuti tibatane chive tagona kuti isusu ngatibatanei
uya anonzi Farai Marapira uyo ngaasaononga ari kutaurira vana vake kuti hanzi isusu tinogadzira nawo ngavaendewo mapurisa mapurisa acho ane chii chaanobudisa ito papa ane chii chaanobudisa chinonzi nhasi unovatsvaga munhu wamuwana ivo vakaregera itaidza mara chaiye achinyura vachingoti endai kumapurisa mapurisa anokubatsira endai kumapurisa mapurisa anokubatsira asi izvezvi kutaura chokwadi for the meantime itaidza mara akatorowa mapurisa acho aripo avari kuti endai kumapurisa mapurisa aya mapurisa ezano haasi mapurisa eeuyu enyika ndo zvakaiva kungona kinaoni hanzi endai kumapurisa unoenda kupi kwaunoziva kuti unoenda kuzvipereka ku pamusoro pezvo mungasvika mukaripota mimi ndimusvika mubatwa kuri musungu mimi ndimunochema kuti wedu we tiri kutirungurudzwa ndimubata zvemusungu zvakaita kuti vasikana ava mazuva aya vaakutopinda mukoti nanhasi anga vasataura zvinopausina kuzvivesa vakunze kuti vanzi togadzira nyaya yekuti tiro vanhu nekutsika vanhu zvakaitwawo imba musuna zvakamboitwa kupi toita dhirama rekugadzira munhu ndiisa munhu muimba ndichiuraya vanhu anga vatendi mhosho dzavo
ed
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muri yemutambi wenhabvu aive nemukurumbira Rahman Gumbo, uyo akashaya nemusi wechishanu kuBotswana, yazivisa vatori venhau kuti vanotarisira kuti mutumbi wemufi uchasvika munyika nemusi wechitatu kana kuti musi wechina. Mutauriri wemhuri yavaGumbo vaZebulon Mhlanga vaudza vatori venhau vachiti vachazozivisa zuva rekuchengetwa kwavo. Evans Zininga abata mumwe wakatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu namazuva aRahman Gumbo, Stanley Chirambadare, kuti tinzwe maonero ake.
Iwe tinotiikana tasvika kubhora ekumbunity footballer kubrari player, he was a good player man. Takatamba navo vari kuhighlanders team yaiva itontinuous outchaizo uyezve ikozvi aive naapedza munhu wandaitodhila naye, he was a gentleman. He always looked at facts and everything. And I think that is very important, you know. I think that's correct. I am one of those people who is threatened by his boss, you know. I'm also, and I think that is also, as a football people, we have lost, you know, and that expertise in representing Zimbabwe in Botswana as a coach. And then, you know, Sheriff Zimbabwe, and that is a good leader, Arik Botswana, Achita Basako. And the question is, I don't know why they are in the Kunyan. And this one, because in Doma Ambassador, I can put anything in a team about. And I can do that for. So, these are the good people who have been helping, you know, football develop wherever they are.
Ndingatarisewo kuti vechidiki vari kukura vari kusimukira munyaya dzenhabvu idzi mazuva ano, ndezvipi zvamungati vangadzidze kubva pana Rahman Gumbo?
Munoona kana munhu akatamba bhora akasvika kunational team, kana uri mwana ari kukura, ndochinangwa chekutamba bhora, to be amongst the best in the country and represent your country. Saka vakomana vari kukura vazi vanofanira kuita ndezvekuti kana vachitamba bhora vachitraina izvozvi, they should work very hard so that they can reach my levels iwayo. And better still, this day's football has become more of a profession. Akatamba zvakanyanya anogona kubvisa pari kunze kwenyika and make more money. Don't need much motivation, but just looking at the current situation that he is in, that should be enough to motivate him to do better than.
Avo vanga vari umwe wevatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu mumazuva aRahman Gumbo vaStanley Chirambadare vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tambotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutumbi wenhengo yeTriple C Bishop Tafumane Masaya vakapambwa nemusi wemugovera kumabhuku wakawanikwa mumapurazi eActuras. Sangano reZimbabwe Human Rights Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato anopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazorora dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvifara zvayo kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Tanono Kawande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.